Mangwana na kanaka vatereri, tinosanga na zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro kubvumbi 9, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vamokwetsi masisi votarisirwa kushanya muZimbabwe nhasi murwendo runonzi nehurumende yenyika yavo rwakanangana nekusembaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mubato rezano PF moita bata murefu bata mupfupi pakunetsanirana nyaya yezvigaro zvekukwikwidza kuve makanzura kana kupinda mudare reparamende neSenate. Mamite Warriors vanorova chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunhandare yeRufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers emakwikwi eAfrica Women's Cup of Nations achatambirwa kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vamokwetsi masisi vari kutarisirwa kushanya muZimbabwe nhasi murwendo runonzi nehurumende yenyika yavo rwakanangana nekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Vamasisi avakagadzwa kutanga kwemwedzi uno kuve mutungamiri wenyika iyi vari kutarisirwa kuperekedzwa nemakurukota maviri vanonzi vachasanganawo nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Dzimwe nyaya dzinonzi dzichakurukurwa nevatungamiri vaviri ava dzinonzi dzakanangana nemubatanidzwa wekuchamhembe kuAfrica weSADC, iyo Afrika pachayo pamwewo nepasi rose, uye kuti ivo vanodyidzanawo sei. Ukama weZimbabwe neBotswana waimbove hwagonzwe naChingai munguva yavaive vatungamiri venyika mbiri idzi vaRobert Mugabe vekuZimbabwe pamwe navaIan Seretsekama vekuBotswana. Asi pakazopinda vamunangagwa pachigaro pakave nekunyevenuka kweBotswana muukama wayo neZimbabwe. Mukuziya nezverwendo rwavamasisi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze.
Kushanya kwavamasisi tinoti chinhu chatinonga tingakurudzira kana tingati chinhu chavari kusimudzira kubva pakasiyiwa former president weBotswana vaIan Seretsekama. Tinoona kuti munhu anga aine dambudziko zvakanyanya nedzimwe nyika kana neBotswana ndipresident Mugabe avo vakasiya basa. Saka tinoti kushanya kwavamasisi mabilateral relations ari kuramba achisimbiswa, uyewo tinozvikurudzira pakuti naivo vari kupindawo muZimbabwe vachinzwisisa nokuzvionera pachavo mamiriro akaita muZimbabwe pane zveupfumi, pane zvematongerwo enyika, vachionawo semunhu ari kutangawo basa, munhu ari kuda kunzwisisa nekunatsokuva netsvagurudzo yake yakazvimiririra pamamiriro enyaya yeZimbabwe nekuzvizivisawo kuSADC. Saka toti zvinhu zvingori normal kati chinhu chagara chinogara chiitika kuti mutungamiri achitanga kupinda zvakuda vachida kunzwawo nekunzwisisa mamiriro azvakaita Zimbabwe.
Tinoona kuti kuchamhembe kweAfrica zvikuru takatarisa Zimbabwe, South Africa naiyo Botswana kune vatungamiri vatsva. Zvii zvingatarisirwa neSADC kuita mukubatsirawo vatungamiri vatsva vachitarisawo Zimbabwe?
Takatarisana neZimbabwe pavatungamiri vatsva tikangoti kaitikiro kana kuti kapindirwo kaitwa nevatungamiri vatsva vari muSADC. Takatarisa vaRamaphosa South Africa, vamasisi Botswana nayo yedu Zimbabwe vamunangagwa kaanogona ngekari kanzira kasina sarudzo yakanyanyojeka inonzwisisika kazhinji, kakangwe takaika musiyiranwa siyiranwa kakanyanya kurerekera zvikuru kumatongerwo enyika kana mapato avo kupfuura nyaya dzegavhenensi. Ndikati vapinda zvakanyanya nepolitical directive kupfuura maissues egavhenensi. Saka ndingati vanogona kunge vatototi vati vachikwata kana kaklabhu kavo kemapindiro avakaita. Saka zvakakosha kuti vamasisi vauye vachibvoonana vachinzwisisana nematorero avakaita masimba hongu zvinonzi pakateedzerwa zvaifanira nge zvisiitwa, asi zvanga zvisina zvazvo sarudzo zvakanyanya kujeka mukati.
Tinoonawo kuti ivo vatungamiri vaviri ivava vamunangagwa navamasisi vari kutarisirwawo kukurukura nyaya dziri musadhiki mudunhu resadhiki irori zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangataura pane zviri kuitika musadhiki
nyaya hombe dzakanyinokosha dzingava dzakakosha kusadhiki dzatinotarisira kuti vange vachiongorora nokutarisisa inyaya dzakafanana nenyaya dzaigara kutaurwa dzekuti tikazenge tiine freedom of movement munyika dzesadhiki dzinosanganisira nyaya dzemaone currency wamaone passport of course tinozivisa hedu kuti zvinhu zvinogona kutora nguva yakareba zvisati zvavepo asi regei dzaitaura tichikuti vanogona vachikurukura zvavo nyaya dzekungodyidzana kana kuti chikuru chiripo tingati vanhu vari kungotanga kungozivana muutungamiri hwenyika nokuti sadhiki ichine zvizhinji zvaitanga ichifanira kunge ichizadzikisa
Dr. Wangu Mazodze, vanoi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Mubatanidzwa wenyika dzekuEurope weEuropean Union wakatumira nhume vaNeven Mimika kuZimbabwe kuzoita misangano neutungamiri hwehurumende itsvaiwepo yavamunangagwa uye kuparurawo zvirongwa zvebudiriro zvitatu zvinonzi zviri kuitwa nesangano iri mumusha wembare. VaMimika vakasvika muZimbabwe nezuro. Mukuziya nezverwendo rwavo, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC uye chiri nhengo yebato rezano PF Dr. Frank Guni.
Aiwa izvo tinozvikudza tinoona riri danho rakanaka. Uye idano rokutevedzera chitenderano chavakaita navamunangagwa mukuru wenyika apo vakasangana kuEthiopia nguva yakaitwa sangano reAfrican Union vamunangagwa pavakaenda ikoko vakasangana navaMimika vakawirirana kuti European Union yaizotumira vaMimika senhume kuti inoonawo kugadzirira kuri kuitira Zimbabwe maererano nezvesarudzo iri kuita uye kuti nyika yeZimbabwe ingadzidzana sei neEuropean Union uye kuti veEuropean Union vangabatsire sei Zimbabwe kuvandudza upfumi hwayo nekugadzirisana kudyidzana kwenyika yeZimbabwe nenyika dzekumadokero saka tinofara zvikuru kuti European Union yaita kuti nhume dzayo dziende kunodzadzisa chibvumirano chavakaita ichi
tinoonawo kuti iyo European Union ine zvayakatoudzawo hurumende yavamunangagwa kuti dai zvagadziriswa pamberi pesarudzo munoona here kusvika pari nhasi kuti zvinhu zvagadziriswa
ndinoona sekuti chinhu chakanaka kuti vaMimika neboka ravo ravanairo vasangoita zvokuudzwa chete asi kuti vazvionere pamunhu sefodya zvimwe zvikuru zvakanyanyanya zvakataurwa neEuropean Union zviri kutoitwa neZimbabwe kuvandudza mutemo wesarudzo uya unonzi Electoral Act chinhu chakakosha chakasimba zvikuru kuti nyika yedu yeZimbabwe idzisadzikise ipapo kuitira kuti mutemo wedu wesarudzo uenderano nebumbiro renyika sarudzo dzedu dzikaitwa zviri pamutemo zvakajeka uye zvakachena saka tiri kuti tinofara zvikuru kuti venyika dzekumadokero vakamirirwa neEuropean Union vauya pachavo kuti vanozvionera pamunhu ezvaigona kuti vasangoteerera zvinotaurwa nevanoita nezvematongerwo enyika asi kuti vaone umpowo pachena ndo zvatinoda kuti zvigutse kuitira kuti nyika yedu igovana kudyidzana kwakanaka neveEuropean Union.
Pane imwewo nyaya iri kutaurwawo nesangano iro reEuropean Union iri yekuti vari muchiuto havafaninge vachipindira munyaya dzesarudzo tinoonawo vemapato anopikisa chinhu chavari kuramba vachingochema nacho kuti mune vechiuto vakaiswa kuti vange vachishanda nebato rezano PF panogadzirika here apa Dr. Guni?
Kugadzirika panogadzirika chaizvo tinoda kutanga kuti tijekesere vanhu zvakanaka chekutanga ndechekuti hongu mutemo wenyika kana bumbiro remutemo rinorambidza kuti avari muchiuto vachiri kushandira muchiuto vaite zvematongerwo enyika asi kunyanyanyanya kwakakosha ndekwekunyaya yezeke yeZimbabwe Electoral Commission ndoda kuti vanhu vazive kuti sekuziva kwatiri kuita vanhu vese vakabva kuchiuto kana kuti vane chekuita nezvesecurity kana kuchengetedzwa kwenyika vari kusevenzera muzeki vese vakasiya basa kuchiuto kana kune zvekuchengetedzwa kwenyika saka hakuna masoja ari kusevenzera muZanu PF kana kuti ari kusevenzera muzeki vanhu vakasiya basa ravo vakabvisa uniform yechiuto.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC uye vari nhengo yebato rezano PF Dr. Frank Guni vari muno muWashington. makota runoona nezvedunhu remashonal and west wawe Bista Shamu nezuro vanonzi vakarambidzwa kuti vakwikwidze musarudzo dzemaprimary dzenhengo redare reparamende vachinzi vasiyire vechidiki ivo voenda kusenate. Izvi zviri kuuya apo pave kuita batamu refu batamupfupi mubato rezanu PF pakunetsanirana nyaya yezvigaro zvekukwikwidza kuwemakanzura kana kupinda mudare reparamende nesenate. Dzimwe nhengo dzebato rezanu PF mudunhu remashonal and west dzinonzi dziri kushoropodzawo kubviswa kuri kuitwa mazita evamwe vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari dzebato iri. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato iri idzo dzakaungana nemusi wemugovera muchinoi apo paisarudzwa vachakwikwidza sevamiriri veparamende nemakanzuru. Dzinoti zvinhu zvainge zvisingafambiswe zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzaibvisirwa maCV adzo nezvikonzero zvisinganzwisisike. Vamwe vadziviswa kukwikwidza ndivawebhesa Shamu, avanzi vasiyire chigaro mumwe wevechidiki ivo vakanzi vamiriri vekusenate, izvo zvaonekwa nevakawanda sekupa mukuru wevechidiki vavengai Musengi mukana wakakura kuti akunde mapuraimari ayo ari kuitwa mwedzi unouya. Vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanoti chinonyanya kurwadza panyaya yekusarudza vanokwikwidza ndechekuti vari kuda kukwikwidza ndivo vari kubvuma kana kuramba maCV evari kuda kuvakwikwidza. Imwe nhengo yaida kukwikwidza ari murwi werusununguko uyo asina kuda kudoma nezita, anoti urongwa hwekusarudza vanofanirwa kupinda musarudzo yekumirira bato rezanu PF iri kuitwa zvine chitsotsi mukati.
Ini muvhe takaenda kuhondo 1976 woti handizika munhari 28 asi iwe ndiwo uchindibvita manje.
Nhengo iyi inoti dzimwe nhengo dzebato kubva kune rimwe dunhu ndidzo dzaifanirwa kunge dzakaita basa rekutarisa maCV kuti vaone vanokodzera kukwikwidza, kwete dzimwewo nhengo dziri kuda kukwikwidza zvigaro zvimwe chete.
Nyaya iyi yaifanira kuhendiriwa navanhu vasiri vemuprovhinsi
iyoyo.
Pangonzirati maCV ari kupi ayo? A neutral group yauya yopinda pamasi. Varume chikarei?
Pakaiva.
Varume chikarei? Ane chikarei criteria.
Imwe nhengo yanga ichida kukwikwidza yakarambidzwa vapanashe Jim vekukadoma vanoti nhengo dzose dzinoda kukwikwidza dzinofanirwa kubvumidzwa nekuti ndiro jekerere racho.
Isiri kuti izvova vanhu ngavaregedze vapinde ajuachi.
VaJim vanoti havasi kufarira kudzoserwa kwevakuru kuti vakwikwidze musarudzo sezvo zvisingaenderane neurongwa hutsva hwemafungiro echidiki ari kuratidzwa kune mamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa.
And if the young people were competent enough kuti vapinde so that vaenderane nezviri kuitika right now we've got a new president, new dispensation, he needs to be supported and he can only be supported with young people. He cannot be supported with young, with old. Taken away the old guys, now we want to put vibrant young people into positions so that you can compete with MDC. MDC is full of young people who are vibrant.
Kusafamba kwesarudzo dzevachakwikwidza maprimary kunonzi neimwe nhengo yebato iri kuchaita kuti vakawanda vasavhotere nhengo dzezanu PF idzi, asi mutungamiri wenyika chete. Sachigaro vezanu PF mudunhu remashonal and west vaziyambe ziyambe vanoti hapana munhu wavakarambidza kukwikwidza sezvo riri basa rebazi guru renational directorate. Vaziyambe vanoti sedunhu vaiongorora kuti tsamba dzekuda kumiririra bato dzainge dzichienderana nezvinodikanwa here uye nekunyora vachinyeurira bazi guru pamusoro pevanhu vainge vanyorera kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari. Vanoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vakamboudza Studio 7 kuti vakuru vebato chete ndivo vanobvuma kutambira kana kuramba maCV aya. Zvichakadaro, kugoromonzi kumashonaland east gurukota rezvevashandi amai petronela kagonye uye nava energy mutodi vanonzi vakazoita chitsoka ndibereke mushure mekunge voda kurohwa nevanhu vachipomerwa mhosva yekutorawo macv evaida kukwikwidza mudunhu iri ndakamirira studio 7 muchinoi ndine ata chigoriwa
Chirongwa chestudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission iri kutanga misangano yayo mangwana chipiri ichisangana nevemapato ezvematongerwo enyika apo ichange ichikurudzira kuti madzimai apiwe mikana yakaenzana nevanhurume zvikuru sei mune zvematongerwo enyika. Imwe nhengo yekomisheni iyi muzvinafundo Victor Ngiwane vanoti vanhukadzi ndo vakawanda kupfuura vanhurume munyika asi vanovhotera vanhurume vachisiya madzimai nekuda kwepfungwa yekuti zvimwe vachine tarisiro yekuti vanochengetwa nevanhurume. Tanonoka Hwando weStudio 7 akaita hurukuro namuzvinafundo Victor Ngiwane pavakatishanyira kuno kuStudio 7 kuti tinzwisise nezvebasa rekomisheni yavo.
Musangano wechipiri neWednesday musangano yekutanga of yatingati a series of meetings that tinenge chiita nemapato akasiyana siyana. Saka tinotanga neTuesday tichisangana ne one of the political parties. Wednesday tinenge tine imwewo political party tichidaro kusvika tasangana nemapati atingati mamajor political parties. Chatinonyanya kuti taure nayo kuti constitutions havo dziri kuti chii pa 50-50 yaka create one constitution kuti there should be 50-50, there should be gender equality, vana baba nana mai ngavainzane. Saka pama elections tinoona kuti pama elections akataita for a number of times madzimai anenge ari mashoma zvikuru. Chimwe chinonetsa madzimai yatishatakaona ndechekuti mamwe maelection atinoita anenge ane political violence kurwisana kwemapato. Saka madzimai anobva adzokera sure because madzimai opachavo havafariri zvinhu zveviolence. But pakaita environment ine runyararo tinofunga kuti vana mai vanogonawo kupinda vari macandidates vakawanda.
Kana mukawana bato risina mbirayiro mukumbiro remutemo raro isina kunyatsomira zvakanaka munoita sei nazvo?
Isisu secommission hatina simba rokuti tiite force, asi zvatinoita kungoti tinoadvise kuti kana muchida kuti mutevere zvinoidiwa neconstitution chiitai makadai pakugadzirai constitution yenyu ipewo gender equality negender balance. Tinofunga kuti mapato mazhinji anofarira kuti vatevere zvinoitwa constitution, but tofanira kuziva kuti zvinhu izvi hazvingoitiki overnight, zvinotora nguva. Saka tinenge tichingoda kuti every election tinge chiwedzera manumbers emadzimai. Parizvino pane constitution yedu inoti pane 60 seats dzakachengetedzwa madzimai chete. Varipo 60 years zvino paparliament iri kupera manje manje. Pa next parliament 60 dziya dzinenge dziripo dzemadzimai chete. But after this next parliament panenge pasisina reserved seats, inenge a open competition. Saka tinechida kuti pa stage yatinosvika ku open competition madzimai ange a increase awedzera kupinda mupolitics.
Vanga vari muzvinafundo Victor Ngiwane vanove nhengo yeZimbabwe Gender Commission muhurukuro yavakaitana Tononoka Wande weStudio 7 muno muWashington DC. Bato reNational People's Party rinotungamirwa naAmai Joyce Mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati pebato ravo neMDC dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira zvekupinda musarudzo. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura neStudio 7, munyori mukuru weNPP, vaGift Nyandoro, vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo neMDC yave kutungamirirwa navaNelson Chamisa, zvichitevera kushaika kwakaita vaibva mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Hongu takanga tine memorandum of understanding, iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo. But tinobelieve kuti munhu wese anodaira kuti after kushaikwa Morgan Tsvangirai, tinobelieve kuti MDC sebato rine yatingatiwo maprocess ainge chiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei. Saka kubvana nhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekugara zigana kana panange panhaurwa yanga iripo tichiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamunga mhanye imi muchitisaka maapapi ivo ndo vandozokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete. Asi ndingataure kuti mai Mujuru uye nevanovatsigira sebato rePRC takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakashata, tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe.
Vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo.
Nguva yafamba hongo, asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana. Kubatana isimba. Vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu. Vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike. Munoziziva kuti svinga rehunhu haugoni kuri chikora kana rakabatwana nehunhu. Ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe, mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba. Saka tinoziva kuti gunwe rinwe haritswanyi inda.
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navamwe Emerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri waka takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete, tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezanhu akamirira vanhu weCoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba aPresident akawandisa. Saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita President anowa iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obvaita mbimbi ndoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zvichitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
We'll be right back. Chikwata chenabvu chemadzimai cheMight Warriors nezuro chakakunda chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunandare rufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers emakwikwi Africa Women's Cup of Nations achatambirwa kuGhana kubva musi wa mbudzi 17 kusvika musi wa zvita 1. Zvibodzwa zvemaMight Warriors zvakabva kuna Immaculate Musipa naMavis Chirandu. Izvi zvava kureva kuti maMight Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Koti wemitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yakatambwa neZuro yakabuda yakadai. Highlanders 1, Nikrut 0, Chapungu United 0, FC Platinum 2, Caps United 2, Herentals 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ingatinzwe hurukuru yakaitwa naMavlas Mushanganya uye weStudio 7 nenyanzvi yezvemitambo wenhabvu Muzi Adebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge chichihwina ne 1-0 agoisa ndiKofi Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari pabox ipapo kuti Highlanders iwine 1-0. Asi Nikrut yakatamba zvakanakisisa especially pa second half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vakadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti game avo 5 yezvino havasati vamborowa vakwanisa kuti vange vachiwina 4 ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara sereki kuti vange vachikwanisa kuti vange vachihwina iyezve vachihwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge chichirowa cheNikrut 1-0. Nikrut iri kutamba zvekutangisa kuPSL asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium. Saka zvapera City Highlanders 1 Nikrut 0.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds kana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndo zvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa. Vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera. Asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa timu yavo kana vachifunga zvechampionship. Asi coach wavo Matinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship, ari kuti ari kugadzira timu kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Uyo anga ari nyanzvi mune zvemitambo Muzi Adebe achitaura naMavlas Mushanganya uye ari kuBulawayo. Nzwisa yekambo nava yepwere kubva kuna Tendai Chimombe anove mwanasikana waJames Chimombe. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri mutsva weBotswana vaMokgweetsi Masisi votarisirwa kushanya muZimbabwe nhasi murwendo runonzi nehurumende yavo rwakanangana nekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mubato reZANU-PF moita bata murefu bata mupfupi nenyaya yekunetsana panyaya yekuti ndiani anomirira zvigaro zvemapuraimari ebato. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na7 PM. Anokuonekai ndini Jonga Kandemirendere muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.